musangano weconference, watoto annual people's conference, musangano wekore unoitwa na vanhu pamusoro pavanhu zvichiteverera kuti ZANU-PF ndiro bato riri masimba ehurumende. Saka nokudaro munoziziva imi kuti ZANU-PF yakavambwa panhovo dzavanhu vanova vana vemuzimbabwe. Naizvozvo zvakangokosha kuti bato rigare richiita misangano yakaita seiyoyi pagurirogiroga richitsanangura nokuongorora magariro akaita vanhu uye matungamiriri avo vari kuita sevatungamiriri kuti vari kukwanisa here uye vari kuchengetedzawo here zvinhu zvatingati zvinotarisirwa navanhu zvinosanganisira kurarama kwavo socially, politically and economically. Toita sei kana takatana nevavengi vari kukanganisa kuti nyika iende mberi? Toita sei zvakare kana tine vatungamiri mukati medu vamwe vane huori vari kukanganisa kuti nyika ifambire mberi? Toita sei navo?
Vamafumedzi, zvamungataurawo pamashoko ataurwa navamugwadi.
Nyaya yeZANU-PF conference inyaya yenhunzi yakagara pamusana peshow. Yotanga kutamba-tamba ipapo yofunga kuti show iri kunzwa mutsindo. Hazvina kana nematuro, nyika yaparara, nyika yasvinika. Nhamo dzaitika, kwavari kuenda hakuna anoona, kwavari kudzoka hakuna anoona. Hakuna kana polisi imwe chete yavakati vachaimplimenta yavakwanisa kupinda. Zvinhu zvavo zvakasimbira pamuromo sepinjisi, kumwe kwese uko hakuna kana zviri kubuda. Vashaya kugadzirisa muzvipatara, vashaya kugadzirisa land, vashaya kugadzirisa agriculture, vashaya kugadzirisa kana iyo mari yenyika chai chaiyo. Haichabatiki, hakuna kana ari kuipuwa. Saka kusangana kwavo kwanguva kutungana kwembudzi. Inyoka inozviruma muswe yoti kwai ndiri kudya ndiri kuguta, iwe uri bhizi kudya muswe wako. Hakuna kwazviri kuenda. Tiri kuona kuti utungamiri hwavo vamunangaga uhwo utungamiri hwegavakava, utungamiri hwedhorofiya rinososona. Hakuchina kana mumwe chete ari kufara nezviri kuitika munyika muno.
Vamugwadi, tanzwa vamafume wari kutaura kuti zviimbiso zvenyu zvizhinji hapana zvinobuda. Pane zvitsva here zvingabuda ipapo?
Chavanofanira kuziva vamafume havo chinotinakidza ndechekuti kana musangano weZANU-PF uchienda kumusangano wokupera kwegore seiwoyi, ivo kunyange nebato ravo nemhuri yavo nevose vanovateverera kuMDC vanenge vakaringa nzeve nameso vakateerera bhuzi, vanoziva kuti kutoenda uko musangano wenzira iwoyuyu ndiwo unoronga nyika. Saka kwa kunorongwa nyika, nyika ichange ichifamba sei pamukore anotevera? Saka kana takanangana nenhau yeminda yavatauya hurumende yavamunangagwa uye ZANU-PF yagara iri very clear on the question of land, kuti the first phase of the land reform process ndo yatakaita iya muna 2000 yakanga ichipikiswa nana vamafume nebato ravo, kunyange zvavo vaakunyanyotsveta-tsveta mazinza ravo nemazikunwa avo munyaya yeminda yavanga vasingadi kuti minda iyoyo itorerwa varengi. Taakupinda muphase 2. Phase 2 iyi ndeyokuti ndiani akatora minda yakawanda uye akatora minda yakawanda sei iye munhu achifanira kunge tine mutemo wekuti one man one farm. Saka ndo phase yatava ine kuti tikorekte kana tigadzirise matambudziko akasanganikwa nekutorwa kwakaitwa minda 2000 nekuti vamwe vane minda mitatu, vamwe vane minda mishanu asi ari munhu umwe chete. Ndosaka kwakaitwa land audit. Saka musangano weZANU-PF wakumbogara pasi kuti ugodirekta hurumende yavo kuti toita sei neavo vakatyora mutemo, neavo vakawanda mafarma akawanda, uyezve neavo vakasanganisira vana vamafume vanoda kuti minda idzorerwe kuvarume.
Vamafume,
kana vachireketa kudai ndo paunongoona kuti vari kutaura zvisina maturo. Hapana kana chimwe chichaitwa. Ndosaka foni yanga yambokata nokuti yanga yarimerwa nenhema dzavamugwadu. ZANU-PF haina kana chimwe chaichagadzirisa panyaya yeminda. Iko zvino vati vachapa vechidiki, isusu chotoziva kuti mutungamiri wavo vechidiki anonzi Togare Pikupurai ane 57 years, anotori nevazukuru asi anoramba achinzi ndewechidiki. Ndiye achapuwa here minda nekukura kwaakaita achinzi ndewechidiki? Vachamisa pavanenge votonga ndo patamirira kuti vanhu vazoita mbovha dzerugare, vanhu vazoita rifa nemufaro. Iko zvino Christmas vakaiba vakaisa muhomwe dzamunangagwa. Christmas hatichaivoni tatova muna December, takutoenda muna January. Toda kuti vachamisa vadzose Christmas yedu tinge tichifara. Taiziva Christmas ichifariwa nebonasi naJonasi, vanhu vachiita chamupirigori nerufaro.
Vamugwadi, pane vamwe vari kuti ZANU-PF haisi kutarisa matambudziko akatarisana nenyika izvozvi, munoti?
Kusaziva havo vanhu, vanhu vanofunga kuti kana ZANU-PF ichienda kuconference kunogadzirisa nezvemari nezveikonomi munyika, inofanira kuenda kunogadzira mari here kuconference? Handizvozvo zvazvinoreva kuti mari dzichatanga kunogadzirwa kuconference. Aiwa
vamafume, chii chiri kuita kuti musapa mukana kuZANU-PF kuti muone zvavari kuronga pamusangano wavo uyu zvinozobuda here zvichipa muchero?
Ava ndivana Bobu Nyambibe. 38 years, 39 years zvichabuda hapana. Ndirikutoona kuti ndosaka vamugwada vachitongwa neyouth ine 55 years. Matauriro avo ndiye munhu ane mukaka pamino.